vamwe vagare mukaribha vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupuhwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo vajorji masendu mumwe mugari uye vari pachigaro wekaribha resident association rasema wawo vanoti mukaribha mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi
chikafu chekunzi chemabasketball groups ichi chine vanhu vakawandisisa vari mukaribha vari vulnerable saka ukazoona munhu akaita sameya akutambiriswa akuna kuguma kuora kana kuti kupuwa mari yemavulnerable groups that means
asi vamasendi vanoti havasi ivo vakapinda muchirongwa ichi asi kuti mudzimai wavo ndiye akanyoresa zita ravo rikazopinda semukuru wemba vamasendi vanotiwo hapana chakaipa kuti vapiwe zvekudya nemasangano anoyamura sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviuru zviviri zvemadhora chete sameya weguta
mwezi kana zvipatira nemwe yavo yatanzira izvozvo zvizi any 2000 rtcs meya vamunongoziva meya aisangani mari ai any 2500 semana
mutevedzeri wemutauriri webato remdc alliance vaclifford fatayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura wezanupf munzvimbo iyi ari kuyamurwawo
asi haina kuitwa kuna vamasendu yakaitwa kune vanhu vakawanika vari pamba pacho ipapo zvinosanganisira mufirst wife yavo ndoyo yakanzi ichinyoresa head of the house kana kuti mukuru pamba obvious anonge ari mukuru murume saka tinotambira mashoko ekuti local councillor wenzvimbo yacho iyoyo anova wezanupf anonzi akatobhenefitawo paprogiramu iyi tanzwa zvakare kuti mukuru wemapurisa majere kana prisons officer mukuru wekukaribha ukoko anonzi aripowo pachirongwa chacho ichocho
kanzura wezanupf munzvimbo iyi varodrick mugwanira varamba kuti vari muchirongwa chewfp
no handina kubenefita handina kuhatina kupita ina handina
patabvunza kuti zvinombofamba sei kuti vakuru vemaguta vapinde muzvirongwa zvevanoshaya mumwe mukuru wewfp vachatenda macheka vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo asi mumwe mushandi wesangano rinoshanda pamwe chete newfp relinkages for economic advancement of the disadvantaged kana kuti lead asina kuda kudomwa nezita anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura kana kuti mahotspots mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapiwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda nyaya yekuti ndiani anokodzera kupiwa ruyamuro rwezvekudya inonzi iri kunetsawo muguta rechegutu sangano rewfp rinoti uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuzimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena